taura pamhlangano wakaitwa nesangano revendors initiative for social economic transformation kana kuti VSET mumasungo nechishanu vakaremara kunyanya vanoshandisa mawheelchair madondoro nevasingaoni vakati havakwanisi kupinda muzvimbuzi izi mumwe vakadai ndiva Moses Chitombo vemumasvingo avo vanoti vakatorega kutengesa pakati pedhorobha nekuti hapana zvimbuzi zvinokwanisa kupindwa newheelchair yavo sezvo misuwo iri midiki uye pasina nzira inofamba nemawheelchair kana kuti remba
totali hakutorina hatitorina fanika mutauni mese ukangobatwa necall of nature uri mutauni is a great challenge grob wakutosiya business wafambira mutauni kutozogara mumbaguru bcause hapana panhu paunogona kupinda
vamwe vakaremara vanoti nekuda kweizvi vanotoponera mumikoto kana kuzvibatsira pachena vamwewo vachimanikidzwa kuburuka pawheelchair vokambaira kupinda munzvimbo izvi izvo zvinoisa utano hwavo munjodzi mukuru webasa musangano rinomirira vakaremara redisability amalgamation community trust kana kuti DACT vahendiki vanga vanoti vakanguri vaisa zvichemo izvi kumaguta asi hapana chiri kubuda
dambudziko riripo nderokuti pamwe kushaya hanya uye nokunzwisisa kuti vanhu vane hurema vari kutambura zvakadii kuti vaone nzvimbo dzokudzibatsira kana mecha yauya pavari
mukuru wemabasa musangano rinomirira vanotengesa mumisika revisit vasandiwa wadzai vakakurudzira makanzuru munyika kuti vaise mari parutivi yekugadzirisa matambudziko aya
ya so isusu seboka revisit tinokurudzira makanzuru ese kuti pavanenge vachiundiridza mabudgets avo vatarise nyaya idzodzo dzevanhu vakaremara pavanenge vachivaka mafacilities vavake mafacilities anoenderana nekodzero dzinofanirwa kunge dzichinyonjoiwa nevanhu vakaremara
meya weguta remasvingo vaalec tabe vachitaura pamusangano uyu vakati kanzuru yavo ine urongwa hwokuvandudza zvimbuzi
isu seguta remasvingo tine urongwa gore rino hwokuti tivandudze zvimbudzi zvedu zvomudhorobha kuti zvikwanise kubatsira ivo vaya vanorama neurema kuti vakwanise kushandisa zvimbudzi zvavo zvimbudzi zvedu mudhorobha zvakanaka
mukuru webasa musangano rinomirira vagari vemugweru regweru residence forum kana kuti grf vachausuwa zoro dzevanoti rimwe dambudziko nderezvimbudzi zvinobhadhariswa mari yakati wandei kune vakaremara
tinokurudzirawo kanzuru kuti iite seinotizvisei mari dzinochajiwa kumapositivi dzakaprivatizwa anenge achifanira kunge achibhadhara nekuti vamwe vanenge vakaremara asi asina mari otadza kuwana acesszvaziziso
meya weguta regweru vamartin chivhoko vati havo guta ravo rine zvimwe zvimbudzi zvakaiswa zvikwanisiro zvevakaremara kuti vapinde
mukasvika pakudzanai toende chirine marembo even patm toende chirine marembo nyaya yanga iripo inyaya yenhingirikiri yekuaccessa maoffices especially the mayor's office especially the mayor's parlor kunoitirwa misangano ine chekuita nemabudgets ndokwakusina marembo
mutauriri webazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu munyika vagabriel masvora vanoti hurumende yakaparura gwaro renational disability policy iro rinosungira makanzuro kuti aise zvikwanisiro zvinorerusira vakaremara
tinokurudzira kuti malocal authorities sinzi achipawo rubatsiro runodiwa neveruzhinji kusanganisira vakaremara vave guided nepolisi iyi vaparure zvirongwa zvinoita kuti zvivakwa zvavo zvikwanise kuva nezvose zvikwanisiro zvinobatsira munhu wese kusanganisira vakaremara
gore rapera muimbi ane mukurumbira munyika akaremara Gretchen Gwaze achimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR akayanisa guta reHarare kudare repamusoro kuti rigadzire zvivakwa zvaro kuti vakaremara vakwanise kupinda kunze kwemakanzuru mahofisi akawanda ehurumende munyika haanawo zvikwanisiro zvinogona kushandiswa nevakaremara ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.